Vadzidzi vakawanda havana tarisiro yekudzokera kumusha kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kusagadzikana kwehupfumi izvo zviri kuita kuti munyika musave nemabasa pamwe nenyaya dzezvematongerwo enyika dziri kukonzera mhirizhonga. VaTrust Matsilela avo vachangobva kupedza zvidzidzo zvepamusoro-soro vanoti havaoni vachidzokera kundoshanda kumusha nekuda kwekuti hapana makambani angavape basa kuZimbabwe.
Sikuronga zvokudzokera kuZimbabwe anytime soon nekuti the economy is still not performing well, uyezve the politics of the country is still not very much open to contrary views. On the political aspect, zvine a direct impact in one's probability of getting a job. My university is ese achino maoko ezanupf, so vanodetermina kuti ndiani anowana basa ndiani asingariwani. The university are still occupied neharahwa nechembere isiri kuenda kuend retirement anytime soon, so kufungira kuti ungawana basa muZimbabwe parizvino zviroto unless kana urimemba ezanupf.
Mumwe mudzidzi munyaya dzekutakurwa kwezvinhu vaEdmichatuta vanoti havasi kuzodzokera kumusha sezvo vave nemhuri yavo yakurira muSouth Africa sezvo kumusha kusina kumira zvakanaka.
Pandinopedza zvidzidzo zvandiri kuita muno muSouth Africa ndiri kutarisira kuti ndichakwiridzirwa pabasa pandiri kusenza, uye ndichakwanisa futi kuti nditange kuzviitira pane zvandiri kudzidza zvacho ndizviite ndiri pamba. Pari zvino pane zvimwe zvandiri kuita asi ndiri kuita nguva yacho ichiri shoma, uye ndiri kuda zvekare kuti ndikwanisewo kudzidzisa maZimbabwens akati wandei vari kuita zvidzidzo zvandiri kuita, uye vamwe vasina kana mari kuti vangakwanise kuzviita asi kuti vanogona kuzviita kukavadzidzisa vasiri pachikoro vanogona kuzvibata zvikavabatsirawo futi upenyu. Kweri nhau yekudzokera kumusha iyi inotinetsei nekuti mamiriro akaita zvinhu musha haaratidze kuti remangwana redu rakajeka, uye zvimwe zvinozotinetsei tine vana vatiri kukudza muno muSouth Africa. Zvidzidzo zvavari kuita vamwe vari kuita Africans kuti anozonozviita kumusha zvinotinetsei, uye neupenyu hwedu derera kwahwaita kuti mwana ambokurira kuno kwaanogara kuSouth Africa hazvizokwanisika. Ndosaka muri kuona vana vedu vana president, ana president Mnangagwa na president Mugabe vanouya vachifarira kuno, because kunoku kuSouth Africa ndokune upenyu hwokuti vangatogonawo kunakisa. Kuenda kumusha kwedu mwana zvinokwanisa kuwanikwa kunoku kumareserve ari kunoku, hakwanisi kuzviwana kumareserve ari kumusha. Chena chitofungidzira dai kuti takwanisa kuti isusu vanhu vari kumusha takwanisa kubatana sezvinoita vanhu vari kunoku kuSouth Africa, kuti tikaita dambudziko munzvimbo yedu yatinogara tobatana zvinoi kuti muMDC kana kuti muZANUPF.
Mumwe mudzidzi munyaya dzebudiriro muzvare Tobi Sibindi vanoti vari kuronga kuti vandoshanda munyika dzemuAfrica asi kwete muZimbabwe.
Ndichipedza zvidzidzo zvangu muna 2019 and pandopedza inini ndoda kugara muAfrica and not Zimbabwe, anywhere in Africa. My intentions are to build Africa, to help build Africa, other women, to help children, help wherever there is need, be it in education, whatever opening that might come up, where there is need or guidance as to how to go about things. Some people might have the finances, but they don't have the know-how, or they've got the energy, but they don't have the know-how on how to go about building their communities. No pandoda ku specialize ipa, because I believe kuti isusu ma African owners is on us, kuti tivake nyika yedu for ourselves, kwete kumirira help from abroad or elsewhere. We need to explore those. The unfortunate part that we have, like in Zimbabwe situation, the political situation in Africa and Zimbabwe per se, is we don't have a president. After my elections, someone else can be preferred better than them. I believe the way forward for me is that my leaders need to grow up and own up.
Muzvare Loveness Gotora avo vari kudzidza kuve mukoti vanotiwo dambudziko guru richaita kuti vasadzokera kumusha inyaya dzezvematongerwo enyika nekushayikwa kwemabasa.
Kana ndapedza mastudies angu ndifunga kuti ndichadzokera kuZimbabwe so soon, nokuti situation iri kuZimbabwe mabasa acho haawaniki zvokumhanya. Manurses akawanda akagraduata but vakagara havana mabasa vari kushanda, saka inini kana ndapedza pedza ndichatombotsvaka basa ndiri kunoko ndombomira kudzokera kuZimbabwe kana kuri kuenda kuZimbabwe ndinotozoenda kana zvinhu zvaanani I don't think kuti zvinoitika anytime soon because corruption yacho iri kuramba ichingoramba ichiwedzera each and every day saka panyaya yemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe especially politically hazvisi zvinhu zviri kutifadza in fact zvinhu zvokuramba zvichiita wese hatizivi ezvino nenyaya yemapresidents edu kuti itasvika papi zvichaperera papi zvichagadzirisika here kuti kuve nepeace but as long as kusina peace hakuendeki
mudzidzisi patswane university of technology dr Ricky Mkonza vanoti vanowirirana nematanho ari kutorwa nevadzidzi ava sezvo zvino zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe vamukonza vanoti Zimbabwe iri kurasikirwa zvikuru nevanhu vane ruzivo runogona kushandiswa mukusimudzira nyika
Zimbabwe vari kudzidza muSouth Africa ndinotenderana nadzo nekuti dzinoendera nedzimwe mhinduro dzandakambonzwawo dzichipuwa nevana vekuZimbabwe vanenge vauya kuzopinda muno muSouth Africa univhesiti kwandinodzidzisa izvi zvazvinoreva ndezvekuti Zimbabwe iri kurasikirwa chaizvo nevanhu vangadai vanga vachidzoka vachisvikoshanda vachisvikomutsiridza upfumi hwenyika nekuti pamire Zimbabwe izvozvi pari kutoda vanhu vane kugona basa mumaindustries akasiyana siyana zvinovanhu ivavo kana vachiti vauya kune dzimwe nyika voti havachadzokera hakureva kuti Zimbabwe iri kurasikirwa zvimwe zvezvo zvazvinoreva ndezvekuti zvinoratidza kushayikwa kwekuvimbwa kwehurumende yeZimbabwe nekuti kana vanhu vachivimba hurumende yavo vachivimba kuti inogona kufambisa zveupfumi inogona kufambisa zvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro-daro zvakakosha mukurarama kwevanhu vanongoti kwavaenda vanoenda asi vachidzoka zvavo kumusha zvino kana vanhu voti havachadi kudzokera kuratidza kuti havana chivimbo nehurumende iripo uye kuti hurumende iyoyo inogona kuita kuti zvinhu munyika zvishanduke vakagonawo kuwana cheuviri hazvina zvinoratidza kufamira zvakanaka kwezvinhu
ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru makumi maviri zviri kudzidza muSouth Africa uye vazhinji vavo havasi kudzokera kuZimbabwe mushure mekupedza zvidzidzo zvavo ndakamirira Studio 7 muJohannesburg South Africa ndini More Blessing Munjoma.